Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vonyunyuta kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvaga rutsigiro ari kubvarurwa mumatunhu akawanda emunyika. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasaina kuve mutemo Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, iro rinozivikanwa sekuti Patriotic Act, danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vachiti nhasi izuva rekuchema nekuti mutemo uyu unodzvinyirira vana veZimbabwe. Mutemo uyu wakanangana nekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vaziisa izvi mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Asi danho remutungamiri wenyika iri ratambirwa nekuchema nevana veZimbabwe vakawanda, kusanganisira vemapato anopikisa avo vanoti mutemo uyu ndewehudzvanyiriri. Mumwe wevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nezvaitwa navamunangagwa.
Uyu mutemo hauzvevanhu, ndokuzvinyirira vanhu veZimbabwe panonzi pane constitutional democracy. Mitemo yakadai yaisevenziswa navaHitler nguva yeSecond World War kavaida kuparadza vanhu vese vechitema nevamwe vanhu vakanga vasingavirane nawo.
Vaenderera mberi vachiti sebato vachakurudzira veruzhinji kuti vasatevedze mutemo uyo uye vachaubvisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzemuna nyamavhuvhu. Sachigaro wesangano rwemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vatsinirawo kuti mutemo uyu unodzvanyirira vanhu zvakanyanya.
Saka mutemo wakaipisisa unhapwa hwawandudzwa vana veZimbabwe tapinda patsekwende. Hatisi kuziva kuti vangane vachasungwa, asi tinotarisira kuti vanhu vazhinji zhinji chaivo vachasungwa vakaenda mumatorongo.
Vatiwo chimwe chinotyisa ndechekuti hapana anoziva kuti mutemo uyu unotangira papi uchika papi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotora kodzero dzevana veZimbabwe dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika.
Zvakare mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasakwanisa kupawo zvichemo zvavo kana nhunha dzavo kune vanhu vedzimwe nyika. Chinova chinhu icho chinokonzera kuti vana veZimbabwe vasawana rubatsiro kunobva dzimwe nyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika nekugara zvakanaka kwevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati mutemo uyu wakashata nekuti unoita kuti vana veZimbabwe vasataure zvichemo zvavo.
Hakuna nyika pasirino rose inozviti iyo inoita kutsaru zhinji ino inoremekedza kodzero dzevanhu ichisa mutemo yehujaniriri.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, asi imwe nhengo yechikamu chevechidiki mubato iri vapita matangi vati mutemo uyu wakanaka chose nekuti wakanangana nekudzivirira nyika kubva kuzvizvarwa zvenyika ino zvinofamba zvichikoka zvirango zveupfumi.
Saka vatione munhu achiti aisu hatizvifariri isu zviri kutyora kodzero dzedu, saka tiri kuona kuti nhubu dziri kuchema kuti paiswa mutemo wakuita kuti nhubu wadzosaitwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, asi vachitaura pakapasa bhiri iri mudare Senate, vaziyambi vakati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi. Vakati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda kunokumbira zvirango kana kuti Zimbabwe iomeserwe. Vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vakazvimirira vari kunyunyuta kuti magwaro avo ekutsvagisa rutsigiro kana kuti macampaign poster ari kubvarurwa pamwe nekusvibiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga rezano PF neTCCC mune mamwe matunhu emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri kushoropodzwa nekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission, iyo inoti kubvarura kana kunamira bepa rekutsvagira rutsigiro pamusoro peremumwe waunenge uchikwikwidzana naye imhosva pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa bazi inoona nezvezvichema muZimbabwe Human Rights Commission, amai Kumbirai Makumbe, vaudza Studio 7 kuti vakatambira zvichemo zvine chekuita nenyaya dzezvesarudzo zvinosvika 51 mugoro rino chete munyika yose, uye vari kuti vachiri kuferefeta nyaya idzi. Vachitaura neStudio 7, dzimwe nhengo dzeCCC dziri kumirira musarudzo pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimiririra, vanoti vari kubvarurwa maposta avo kunzvimbo dzakaita seGutu, Bulawayo, Harare, Gweru pamwe nekwaMutare. Mumwe wevari kusangana nedambudziko iri mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye akambotungamirira sangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona veCCC, avo vari kukwikwidzana nenhengo yeZANU PF uye vari gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando.
Constituency yekuGutu Central, so takaisa all over the constituency. Tine 5 teams dzaichita izvozvo. Tingopedza kuisa, the next day they were there. The day after, pakaitorwa pendi ichizadzwa paface kudelita, then vaibvarura maposters acho. Ndo nhamo huru yatiri kuona.
Izvi zvatsinirwa nevari kukwikwidza vakamirira TCCC kupela ndava chavalala kuBulawayo, uye vari mumwe wevatevedzere vemutauriri webato rinopikisa iri vaGift Ostalo Siziva, avo vati maposta avo anopfuura chiuru akabvarurwa.
Tabvisa maposta edu kwese kuanaraisukuzivabisemucomplain.
Bato reTCCC rati rikuunganidza umbo kutwazomhangana nyaya yekubvarurwa maposta kumapurisa pamwe nekuZEC. Nhengo iri kumirira musarudzo yakazvimiririra mumasvingo eBen vari meya wemasvingo vaQueen Maboke, vanoti maposta avo ari kubvarurwa rakacheka nyika neveTCCC pamwe neveZANU PF.
Ndakaplace about 1000 maposta mumasvingo CBD ne part of the location, but maposters angu ndikusongana nawo achiona akadambugwa.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, varamba mhosva iri kupomerwa nhengo dzavo vachiti vanopikisa havana rusigiro zvinoita kuti vatsvage zvisipo.
Hatinei nezviri kuitika kuTCCC kana zvavanoti zvazodai kana kudii. Chatinoziva ndechekuti mukatibvunza kuno kubwera hakuna kana nhunzi yeTCCC.
Uko bato reTCCC raramba mashoko ekuti nhengo dzaro dziri kubvarura maposta enhengo dzakasadza kuzvimiririra musarudzo, sezviri kutaurwa navamatini mureri vari kumirira TCCC mumasviko ebe.
Handina mutsigiro wandati ndaona ari kubvarura maposta avamaboke.
Zvichakadaro, bato reTCCC rinoti mapurisa ari kuendera mberi nekurambidza misangano yavo vachiti nhasi varambidzwa kuita musangano kuzhombe vakazogumisirira nekuita mumwe chete uyo wataura mutungamiri webato ravo vanosonchamisa kusilovera, sezviri kutaurwa navasiziva.
Yak
kugadzirisa kuti tigone kupamba ndichitaura kudai pagedon center misa vari kutaura neruzhinji zvizara zvepasi novela vauya nevari kuzonzwa meseji yeshandu
sisi inotizve mapurisa ekuchipinge akarambidza misango yavo mitanhatu yavakanga vachida kuita kutanga mangwana mugovera kusvika musi wa19 mwedzi uno tsamba yatambirwa netripusi kuchipinge mukuru wemapurisa vekoko chief superintendent Goodwill Chinyang'anya vati misangano iyi yarambidzwa vachiti chiziviso chebato iri hachina kutevedzera mutemo wemaintenance of peace and order kana kuti mopa mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi vakati vanoda nguva yekubata vakuru vemapurisa munzvimbo dzarambidzwa misangano iyi
I need to find out nemacommanders ari kumaareas iyoyo
ukuwo mutungamiriri webato reNCA muzvinafundo Love Momaduku vaparura nhasi urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kuchinhoi vari kukwidza vakazvimiririra uye mumiriri wenoton dare reparamende vatemba muliswa varitarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga utsigiro mangwana pakare paye kunoton ikoko mutungamiriri webato retriple c vachamisa varitarisirwa kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumukoba kugweru ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
aimbove mutambi wetsiva nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather wekuAmerica uyo ari kushanya munyika asangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuState House nhasi Mayweather audza vatori venhau mushure memusangano uyu kuti anotsigira vamunangagwa uye akurudzira vana vezimbabwe kuti vavavhotere zvakare musarudzo dziri kuuya muna nyamavhuvhu Dare repamusoro reHigh Court nhasi ranzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi unouya zvichitevera kusatambirwa kwemagwaro avo nekomishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare gweta ramai Valerio vaAlec Mchade hama vati hapana chinonwisa mvura chakapa kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission irambe kutambira magwaro amai Valerio. VaMchade hama vati amai Valerio vakaisa mari yaidiwa yose kubhanga mukati menguva yakatarwa nemutemo vakati zeka haifanira kuramba kugamuchira mapepa avo kuti vakwikwidze vachiti amai Valerio vakange vasvitsa magwaro avo ese anodiwa nenguva vati kunonoka kuwana kwakaita zeki mari yakabhadharwa namai Valerio yakanga isiri mhosva yavo asi mabhanga akatadza kuita basa ravo nemazvo vamuchade hama vati kubhadhara mari yaidiwa kwaifanira kuitwa munguva yaitambirwa mapepa izvo zvavati zvakaitwa namai Valerio asi gweta rezek vatawanda kanengoni vati danho rakatorwa nezeki riri pamutemo sezvo achiti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda nguva dzakatarwa pamutemo kuti dare raitambira magwaro ivachakwikwidza dzadarika vakanengoni vati mari yakabhadharwa namai Valerio yakapinda mubhanga rezek papera zuva rimwe chete dare renomination court ratopedza kutambira magwaro evaida kukwikwidza zvichakadai mutongi wedare riri kutonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court vasameo deme vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi muzuva ravasina kutara mutauriri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaelvis dzvene vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
taenda kudare magweta edu apa humbowo wakadzama chaizvo zvinoratidza kuti zviro kwazvo takaripa mari yaidiwa kuti mutungamiriri wedu ange achipindawo pasarudzo
vadzvene vati vachamirira zvichaturwa nedare panyaya iyi kuti vaone kuti vachatora matanho api sezvo mazuva esarudzo aswedera
chatinongochemera nekuvimba ndechekuti zvichemo zvatakapa neminamato yedu zvichatambirwa zvakanaka uyezve tichitenda kuti amai Elizabeth Valerio mutungamiriri webato redeuza achapinda pasarudzo dziri kuteera pamwedzi iwoyu
asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari zvakare mutungamiriri webato redemocratic party vaurayai zembe vati nguva yapera kuti amai Valerio vapinde mundima vachitsvaga rutsigiro sezvo kwasara masvondo mashomanana kuti sarudzo dziitwe vamwe vevakakwanisa kuisa mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo wemutungamiriri wenyika vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa veZANU PF Vanelson Chamisa vebato re Citizens Coalition for Change, muzvinafundo Lovemore Maduku vebato re National Constitutional Assembly, vaDouglas Mwonzora vebato re MDCT, vaSevia Kasukwere, avo vari kuda kukwidza vakazvimirira, nevamwewo vakasukwere vakarambirwa nedare reHigh Court kuti vakwikwidze, vachinzi vave nenguva ndefu vari kunze kwenyika. Asi magweta avo ari kukwikwidza mutongo uyu mudare reSupreme Court. Mune imwe nyanga iri mudare nhasi, dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri chekuti Congress yebato raiva yakapinza vaDouglas Mwonzora pachigaro yakaitwa zvisiri pamutemo. Mutauriri wavaMwonzora vaLloyd Damba vati vafara nemutongo uyu.
Saka iyo relief yangu achitsvaga ndeyekuti Congress idzokorodzwe. Asi Justice Munangati Manonga vatonga nyaya vaona kuti izvo judgment yeyo kesi yavo iri fundamentally flawed and defective.
Mubato reMDCT mune bata murefu bata mupfupi sezvo utungamiri webato iri huri kurwira masimba, vamwe vakaita savaMudzuri nevamwe vachipomera vaMwonzora mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Asi vaMwonzora vakabva vadzinga mubato nhengo idzi, idzowo dzakazivisa kuti dzakanga dzadzingawo ivo vaMwonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
America yakapa sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukuwanira vanoshaya chikafu mumaguta emuZimbabwe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mari iyi yakapiwa WFP nemusi wechina kuburikidza nebazi rinobatsira pasi rose reUnited States Agents for International Development, USAID. Mutevedzeri wemutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti vanhu vakawanda vanogara mumaguta nemadhorobha vachabatsirikana nerubatsiro uru kubva kuUSAID.
Mari iyoyi yatawana ichabatsira vazhinji vari mumaguta vanosvika 2000. Rubatsiro uru rwakanyanyisa kutikoshera nokuti vanhu ivava vachange vakukwanisa kuzviriritira pachezvavo. Vachadzidziswa mabasa emaoko akafanana nekurima mumapindu akasiyana-siyana, kuita mikando vachikandirana mari.
Nyanzvi munyaya dzechikafu muUSAID muzvare Erina Machoko vanoti urongwa uhu huchavapo kwegore pavachange vachibatsira vanoshupika mumaguta.
Chirongwa ichi chichaitwa kwegore chichitageta vanhu 10,500. Pachirongwa apa tichange tichibatsira misha inogara mumadhorobha kuita mabasa emaoko, kuita magadheni, kuita mabhizimisi madiki nezvimwe zvakangodaro daro.
Vakafanwa kubata chigaro chemutevedzeri wemukuru weUSAID muZimbabwe, amai Priscilla Sampiru, vakati ivo rubatsiro uru ruchasimudzira upenyu hwevanhu vari kutambura panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Danho iri rinopa mukana wekuti vanhu vazvishandire vega kuwana zvicharamba zvichivabatsira kuenda mberi neupenyu hwenhani. Rubatsiro uru runovapa raramo ichavandudza upenyu hwavo.
Mukuru weWFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vakatiwo hurongwa hwakaunzwa nesangano reUSAID huchabatsira vazhinji vasina zvekuita mumaguta kuti vawanewo raramo vachizvishandira vega.
Izvi zvinouya pamusoro perubatsiro rwatagara tichipa kuruzhinji. Zvakakosha kuti izvi tiri kuzviitira kuti vanhu vakwanise kuzviraramira vega pasina kuramba vachibatsirwa kuti varumurwe mukubatsirwa.
Vamiriri vehurumende vakabva kubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika vakaramba kupindura mibvunzo yeStudio 7 vachiti vainge vasina kupiwa mvumo yekutaura nevatori venhau. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima. Mukati memakore mashoma apfuura, USAID yabatsira Zimbabwe nemari yechikafu inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana, kana kuti $164 million. USAID yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana maviri nemamiriyoni emadhora, kana kuti $3.2 billion kubva muna 1980 pakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere. Izvi zvinoisa America pamusoro pedzimwe nyika dzinobatsira Zimbabwe nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chikafu, utano, mvura yakachena, dzidzo nezvimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica muzvare Tanaka Mukudzevhu vari kukoka madzimai nevanasikana kumusangano wekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai uchaitirwa muFrederick muMaryland. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naamai vamuzvare Tanaka, amai vimba yemukudzevhu.
Mangwana tiri kuita chirongwa chekukurudzira madzimai, but chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira nekupa rubatsiro kuorganization yakaitwa nemwana wedu inobatsira vana vari kuZimbabwe. Saka chirongwa ichi ndechekubatsira vamadzimai vana vechisikana kuva empowered muupenyu hwavo. Kazhinji vana vechisikana vanokura vasiri empowered, vachizopfuura vachifunga kuti mabasa anenge achiitwa nevarume. Vamwe vana vanokura vechisikana vanokura vachifunga kuti isu hatingaiti mabasa aya ndevarume, kana kukura vachimbozvinyirirwa mudzimba dzavo. Pane mutauri achange akanangana nekutaura nemadzimai, kozouya mutauri achataura achikurudzira madzimai nezvenyaya dzemabhizinesi, kozouya mutauri achataura pamusoro pekukurudzira vana vechisikana achange achiva kurudzira kuti vasamhanyira like kuroorwa vasati vapedza chikoro.
Sangano remwana wenyu iri rinonzi chii uyezve rinobatsira sei?
Sangano remwana wangu rinonzi Tanaka Education Fund. Chirongwa chakatangwa nemwana wangu musikana anonzi Tanaka. Akatanga chirongwa ichi ari 12 years ava 21 years. Tinobatsira vana kubva kuprimary kusvika kusecondary kusvika kuA level. Saka vana ivavo tinoramba tinavo kusvika vasvika kuuniversity. Vamwe vavo tiri kutoda kutiraya kuti vazonge vachizouyawo kuno kuAmerica kana vakawana mukana iwoyo. Tinotumira mabooks, tinobhadhara maschool fees avo, tinotumira macomputers.
Muri kushanda munharaunda dzipi muZimbabwe?
Right now tiri kushanda kumasvingo kunonzi kwaChirumhanzu nekumwenezi. Tine two schools ikoko, but zvakutongotekeshera nokuti vana ava kana vazopedza vakuenda kuma A level vanenge vakungotsvaga nzvimbo kwavanokwanisa kuenda. MuHarare mavawo nemwana ari kuUniversity of Zimbabwe, kuGweru kune mwanawo ari kuMidlands State University.
Manzwa amai vimba yemukudzevhu vesangano reTanaka Education Fund vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuFrederick muno muAmerica. Vagari vakawanda vekumaruva akasiyana siyana munyika vari kuchema chema kuti misangano yezvematongerwo enyika iri kuitwa nevamwe vemapato ezvematongerwo enyika iri kuvakanganisa mabasa avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bato reZANU-PF rakatoparura hurongwa hwaro hwekutsvagira rutsigiro nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, maseneta, nhengo dzeparamende nemakanzuru, izvo zvakavhurira nhengo dzaro kuita misangano munzvimbo dzadzichakwikwidza. Kunyange hazvo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC riri kuronga kuparura hurongwa hwaro hwekutsvaka rutsigiro kunhandare yemukobha kuGweru nemusi wesvondo, nhengo dzaro dzakatotanga kare kupinda muvanhu dzichitsvaga rutsigiro. Asi dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo rutsigiro dzakaita sekuunganidza vanhu dzinonzi hadzisi kufarirwa nevakawanda kumaruva, sezvo vari kuti dziri kukanganisa mabasa avo zvikuru munguva ino yekukohwa zvirimwa kubva muminda pamwe nekugadzirira kurima kwemwaka unotevera. Mumwe asiri kufara nemisangano iyi zvikuru iri kuchevedzerwa nebato reZANU-PF, iyo vanoti vanoita zvekumanikidzwa ndiva Jealous Taruza vekuHurungwe.
Misangano yezvematongerwo enyika iri kuwanda kubva zvakaitwa musangano navamunangagwa kumagonja zvekuti yave kutitsadzisa kana kukohwa.
VaTaruza vanoti dai misangano iyi ichiitwa misi yechisi sezvaiitwa nguva yakare. Mumwe asiri kufarawo nemisangano iyi ndiamai Maudi Mwazha vekuchipinge kumanikaland. Amai Mwazha vanoti musangano mukuru wekuparura misangano yekutsvaga rutsigiro wakaitwa nemutungamiri webato rezanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wakavaparira sezvo vave kunzi vapinde misangano inoshevedzerwa nechimbi chimbi. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kunonoka kukohwa kunoita kuti zvimwe zvirimwa zvipararire muminda uye zvinoderedza unaku hwezvirimwa kana kuti quality. Vamwe vagari vekumaruwa vataura nestudio 7 vanoti bato rezanu PF ndiro riri pamberi kushevedzera misangano. Bato iri rinonzi rinoshevedzera misangano iyi dzimwe nguva rakabatana nesangano reForever Association of Zimbabwe kana kuti FAZ iro rinonzi rinotungamirwa nevasori uye rinopomerwa mhosva yekushungurudza vanopikisa hurumende. Asi murongi wemisangano mubato rezanu PF vaMike Dina vanoti bato ravo riri kuzadza vanhu kumisangano yavo sezvo vanhu vari kuenda nekuda kwavo vasingamanikidzwe.
Kuti vanhu vari kuzara havana vanhu vari kunzi vari kutimwa nepfuti kana nembwa kana nezvamboko.
Panye yekupa vanhu zvekudya pamwe nenhumbi dzekupfeka dzebato ravo senzira yekukwezva mavhoti izvo vari kupomerwa nemamwe mapato kuti kutenga mavhoti izvo zvisingabvumirwe nemutemo wesarudzo. Vadima vanoti havasi kushandisa midziyo kana mari yehurumende muzvirongwa zvavo. Vanoti nhengo dzavo dzakapiwa migodhi neminda ndidzo dziri kubatsira bato ravo nemari sezvo mari yavanopiwa nehurumende pasi pePolitical Finance Act iri shoma zvikuru.
Tinotoriraya nenhengo dzedu wishes tine a lot of especially now because we have a lot of people who have been empowered in terms yekunge vari mumamigodhi empowered because we are now into farming.
Nhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton vatemba muliswa avo vari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro mangwana munotoni makare vanopikisa mashoko avadima aya vachiti zvinhu zvekudya zvinopiwa vanhu nebato rezanu PF ndezvehurumende. Vamuliswa vanokurudzira nhengo dzemamwe mapato anopikisa asina mari akaita seCitizen Coalition for Change kuti dziendewo kumisangano yezanu PF kuti dzipiwewo zvekudya zviri kugoverwa izvi sezvo zviri zvehurumende.
Iyi ndiyo hurumende iri kutonga kai ndiyo ine mari yese ende vetriposi mukasaendawo futi mumbofumakazviona nekuti mikwenyu hakuna mari ukapana gavhumendi yamakambotonga.
Vakapanobata chigaro chasachigaro wetriposi mudunhu remashonaland west vaRalph Magunje vanoti bato ravo riri kutsvaga rutsigiro richitaura nevanhu richiita zvekupinda mudzimba dzavo kana kuti door to door muchirongwa chavo chinozivikanwa nerekuti mugwazo izvo vanoti hazvikanganise vanhu kuita mabasa avo ezuva nezuva.
Tiri party inobhiliva kuti munhu wese anofanira kupiwa maequal opportunities. Equal opportunities for all. Zvinoreva kuti munhu wese ngaapiwe mukana wakaenzana.
Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa danho ratorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekusaina kuti uve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, izvo zviri kushoropodzwa nevakawanda vachiti mutemo uyu unombunyikidza vana veZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vemasini Munangagwa vanosaina kuve mutemo Bill Criminal Law Codification and Reform Amendment iro riri kushoropodzwa nevakawanda richidzi rinombunyikidza vana veZimbabwe. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vochema-chema kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvagisa rutsigiro ari kubvarurwa. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Ntulikazi 2023 ngoBraxet Jeremiah.
Umthetho lo iPatriotic Act ayisozi incede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Amendment owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act.
Kuba kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho.
Abamabandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola okwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Ele Melika linikeze uncedo lwezigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program ezasetshenziswa ukuthenga ukudla ngokunceda abaswelayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Code Amendment owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act ozakwenza kube licala ukuhlambaza ilizwe leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu ehofisini kamongameli lakudayela abaphathi intambo ele cabinet umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalomthetho ngumongameli esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lomthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe ezithezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lukahulumende. Lokhu kwamukele ngokudana okukhulu ngabamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu besithi uzagcinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethuswe kakhulu ikubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Kuyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokuba phambanisa ikhanda abantu bezani kuyefa. Umthetho lo iPatriotic Act ayisozi incede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokele ummeli wange Central eDale Parliament yena othi lomthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba yePatriotic Bill
izwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizwisa ubuhlungu mina njengomelo wadalela sePhalamende yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe, abantu beZimbabwe behlukumezwa, bedubeka, besifa ngendlala. Kubuya amabhili angasoza kuthuthukisa isizwe. Kubuya amabhili ayenza abantu beZimbabwe bahlukayike. Bezwa ubuhlungu, belokhu betshela ukuthi bangakhulumi lokhu, bakhulume lokho.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Peter Sibindi uthi lo mthetho uphambana lokumunyethwe isisekelo sombuso.
Kuba nzima ngakhona lowo mthetho. Ngoba nxa ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele. So ilizwe liyalunga njani nxa yena ubaba engavumi ukuthi aboniswe, njalo kukhunye iqiniso ngalokho. Ngoba phela akula lapho esiyabe siya khona. That's what we call it dictatorship, esingayifuni yona le.
Kodwa ilunga leZANU-PF enginobhala wohlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lo mthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elitshona lihlambazwa.
Ngombono wami mina, ukusayinwa kwayo ukuthi be ngumthetho kukahle kakhulu, ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asila thando lelizwe lethu, asila thando lokuba ngamaZimbabweans.
Istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imbono yamphathi ntambo wezemthetho omnumzana Ziyambi Ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile Senate wathi lomthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe, esithi kawuqophanga muntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshile phandle kwelizwe ukuyabona izihloko labangane, kodwa uqondise kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima ngezinye indlela. Abatholakala belecala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi sekungasensuku zatshwala ukuthi kukhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubunayo ezombusazwe zithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela awamabandla aphikisayo. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi
amandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola kwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalapho abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Amabandla la akhuthaza ukuqhutshwa kukhetho olukhululekileyo olulokuthula lokamhlaka 23 Ncwabakazi 2023. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le Commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposter.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudiseyisa amaposter abanye. So kebe kuyindaba zona lezi izeki yezimandiki over ma-issues andake ume kuhambe kuye-reporti wezinye. Na umuntu wangikhona etholakele yenzana lebe lisho ukuthi uba nino-defacile because umuntu mesunga even ufaka phezu neposta lomunye like in terms of the electoral act lapo. So izeki yabe ithi khangela ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe, isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 okwakhathesi. And then our my election related complaints le 61. Amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lomkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele, ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza ucala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaphosta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaphosta amalunga ezanu PF ikuzama ukuxega umsindo, ikuzama ukuthi kube ingxabano phakathi komuzi weChabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomaswingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebele. Thina sikhuthaza abe-TCC, abe-Citizens Coalition for Change, ukuthi bengabanjwa njengenhlanzi, bengabanjwa ihuka yezanu PF njengenhlanzi. Thina bethu abantu bapholile, abantu abathanda ukuthula.
Ilunga lezanu PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa eForever Associates Zimbabwe IFAS umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaphosta abanye.
Sikhuthaza abasakhulayo laba ababethengelwa utshwala ngamapolitishini besenza into embi kangaka ukuthi hhatshi bengakwenzi, abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase. Sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye. Sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo abezani PF ukuthi hhatshi asingenzeni into le, asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela muntu okhipha iposta. Kukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Wobulawayo esigabeni sephelandaba Chabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalo Siziba amaphosta akhe omkhankaso adatshulwe, amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa. Ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo. Umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emaswingo laye ukhala ngokuthi amaphosta akhe ayadatshulwa, abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele. Kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emerson Mnangagwa wezanu PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela. Ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni, njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerali enkundleni yemkhoba eGweru. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court wahlulele isicelo somkhokheli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio esokuthi avunyelwe ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Lokhu kungemva kokwalelwa kwakhe ukuthi abhalise ukuncintisa ngabe commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. Ephanyeka lesi sicelo emthethwandaba, igqweta lakhe umnumzana Alec Mtshadehama uthe akula sizathu esibambekayo esingaba senze ukubana abezeki bale ukwamukela ingwalo zikankosikazi Valerio. Umtshadehama uthi unkosikazi Valerio wafaka imali eyayifuneka yonke iyenele ngesikhathi esasibekiwe ngabezeki, ngakho ke babengamelanga umalela ingwalo zakhe zokubhalisa. Uqhubeke ethi ukuphuza kwebhanga ukufikisa imali kwabezeki ngesikhathi ayisiwo mlando wawo, kodwa kuliphutha labebhanga hatshi elabo. Igqweta labezeki umnumzana Tawanda Kanengoni uthi inyathelo abalithetheyo lisemthethweni njengoba imali kankosikazi Valerio yagcina ingena isikhathi ababesibekile sesedlule. Umahluli Samo Deme wedale ele electro court uthe yena uza kupha isinqumo kulolu daba ngesikhathi esilandelayo kodwa akabekanga ilanga. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye labanye abamabandla aphikisayo baveza imibono ehlukileyo ngodaba lukankosikazi Valerio. Abanye basekela Isaac ukuthi waphuza ukuphanyeka ingwalo zakhe zokubhalisa kanye lokubhadalela indleko yalokhu ukuze ancindise. Kodwa abanye njalo bamsekela ukuthi liphutha elenziwa ngabebhanga ukuphuza ukufikisa imali kwabezekhi hatshi elakhe. Abanye abanelise ukubhalisa ubana bancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli ngababalisa umongameli Emerson Mnangagwa oweZANU PF, umnumzana Nelson Chamisa oweCitizens Coalition for Change, Lavmo Maduku oweNational Constitutional Assembly, Douglas Monzora oweMDCT, Sevia Kasukuwere owayekubandla leZANU PF owabanjwa ngamandla okuphuma kilo ngokugenqulwa kombuso kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. UKasukuwere ngomunye laye olodaba olusemthethwandaba ephikisa isinqumo sokwaliswa kwakhe ukuncintisa kulolu khetho esethulwe lidale laphezulu ele High Court ngesizathu sokuthi usehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside, ngakho ke akalalungelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa amagqetha akhe abika ukubana asekweze lolu daba lokuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Kolunye udaba owelusemthethwandaba namhlanje, idale ele-High Court lilahle isicelo sowayengumsekeli womkhokheli webandla ele-MDCT, umnumzana Elias Mutsuri, esokuthi umhlangano owe-Congress owakhetha ukubana leli bandla likhokhelwe ngumnumzana Douglas Monzora wawungekho emthethweni. Sokulesikhathi eside ababili laba lokhu bedonselana uMonzora loMtsuri bephoselana ephilayo kubangwa ubukhokheli beMDCT. Hele Melika linikeze uncedo lwemali engaba yizigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe omhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program, WFP, ezasetshenziswa ukuthenga ukudla lokuncedisa abaswelayo eZimbabwe. Le mali iphiwe abe-WFP ngolwesine olwedluleyo ngabohlangothi lukahulumende. Le mali iphiwe abe-WFP izolo ngabohlangothi lukahulumende oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo olwehlukeneyo olwe-United States Agency for International Development, USAID. Umsekeli wesikhulumi se-WFP eZimbabwe, umnumzana Tatenda Macheka, utshela iStudio 7 ukubana abantu abaningi abahlala emadolobheni bazasizakala ngoncedo lwe-USAID lolu. Ingcitshi ebona ngendaba zokudla ku-USAID unkosazana Irina Machoko uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okomnyaka owodwa bencedisa abaswelayo. Osaphethe isikhundlakazi somholi we-USAID unkosikazi Priscilla Sandville uthi ukhangelele ukubana uncedo lolu lusize abantu abaphila ngesikhathi lesi abaningi bethwele nzima ngendlala elizweni, ngendlala esibhahile elizweni ebangelwe yikungani kuhle kwezulu abantu bangatholi izivuno esihle. Umholi we-WFP eZimbabwe unkosikazi Francesca Edelman uthi uhlelo lolu luzanceda abaningi abadla inqoqo zomlomo emadolobheni. Izisebenzi zikahulumende zalile ukukhuluma le-Studio 7 sithi aziphiwanga imvumo yokukhuluma. Imizamo ye-Studio 7 yokukhulumisana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Eminyakeni emihlanu edluleyo, i-USAID
yenelise ukuncedisa eZimbabwe ngosizo lokudla olubiza izigidi ezingamashumi afika phose amabili awemelika. Olubiza izigidi ezingamakhulu aphose afike amabili awemelika, US$164 million. Kuthi ke kusukisela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, i-USAID isiphe uncedo olubiza amadola emelika aphezu kwamabhiliyoni amathathu, US$3.2 billion. Lokhu kwenza elemelika libe ngelikhokhelayo phezu kwamanye amazwe wonke womhlaba athe anceda uzulu kwezempilakahle, ezenhlalakahle, ukudla lamanzi ahlanzekileyo elizweni. Amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa ukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo Tim Scott asebenelisile ukuthola imali ebavumela ukubana bephathekele abanye babo abalishumi lambili kungxoxo mpikiswano ye-debate mhlaka-23 ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kodwa omunye wabo owayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi akasoze aphatheke kule i-debate ngoba uphenyo luveza ukubana inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi ezichubungula izombusazwe zithi umkhankaso kaTrump awusoze ube lula ngenxa yamacala awetheswayo. Umthethwandaba weMelika usanda kunquma ukubana uTrump ulomlando kucala aletheswayo ngowesifazane othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika.
Amacala alawo maningi kakhulu, maningi. Amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala. Kodwa ke kulamacala, icala lona leli elokugcina izingwalo, incwadi lezi ezimfihlakala, i-documents lezi, angiboni ukuthi laphana kuzamsiza kuhle. Ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezena kazibuyiselwe ngale amaphepha lana, wawabuyisela ngabe kakulaca. Kodwa wala lawo ale lawo angathi uyawafihla ngathi kutheni, mbona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili, khona lokho yani ukuthi athe ngupresident ahlale abukele i-TV abantu bediliza i-White House, lokhu kuthiwa i-insurrection. Ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders okuthi abantu labana bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khona kuyana babekwenza. Kodwa wabukela wayekela, kufana lo muntu onikelayo nje ngezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele, esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala inkomo leya. Nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetho.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma-primary elections, kumbe abebandla lama-Democrats engenelisa ukungena kukhetho. Ulethuba na lokunqoba?
Mina mbona ngathi hayi, ukuphumelela kwakhe kuza kuba nzima. Ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama-Americans amvotele ukuthi abe ngu-president, ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile ithemu yakhe yesibili, abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile. Ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa i-America saziwa njengepolisa le-democracy emhlabeni. So kusondela ama-elections, azabuya wonke amacala wona la, kuzamehlisa ukuthi angeke athole i-majority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngupresident njalo.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 eseDallas eTexas.
Ichi was a Friday my darling. Was a Friday um 7
so. Uhlelo was a Friday liviki silabacula umdumo kaMasikandi abakozi imnyama ababili abacula bemunye. Waphiwe lusobancane bona basanda kwethula idlalata labo elisha elelesihlo isithi ngilombuzo la nangu usobancane ixoxa lontongamile inkomo we Studio 7.
Kancane noAphiwe namadoda aqhamuka ePlumtree kozinyama. UAphiwe kushuthi ungumshana wami mina. Ngifana omncane osafunda ungiform 3. Uyafunda laphana eVimila Secondary School khona phana kozinyama ngathi nje kuyi 15 kilometers mawusuka ePlumtree.
Yashimona we Kala wazinyamakaya
Kulumana soma tetiso bantwana umnikazi walesindaba sabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazinyama ngamadelo ngokwezukela amasuka somadoda sifanda mjombo basala bephuza abanesikhathi isambane sambe umgodi sangawulala madoda mphuma ngesomthane ngophuza phansi emathobeni madoda sika plamti sigithi madesi kaphezulu entombangala kwayiyo leyo ndaba sabhekisa amakhanda phansi sathi gunqu kwathiwa nansi amfana kishimuzulu isakijima nali jongo samadoda abanye bathi ngu-Aphiwe kodwa ngithi mina ngutshuza wemfana asiye
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma ziyatholakala kuyoutube lakuma-Facebook nje sikhona lakuground ePlumtree uyazithola kukhona Thegwane Road kuhandsome wakasibanda eBulawayo uyazithola eBulawayo Center ku-147 laphana eBulawayo Center. Abangathanda ukuxhumana lami emoyeni ngiyatholakala kuWhatsApp inumber zithi 0026378511973. Noma ufuna uAphiwe lakho ungamchecka kuFacebook inumber zakhe zikhona uyathi Aphiwe nosobancane.
Abalandeli ubatshiyela wapha mazwi?
Behlale besethembeni belindele okumnandi ngaso sonke isikhathi. Ngikhuluma nje kumanje ngibhizi lo Aphiwe sisazokhala isiginci impela sisazokhala
njengoma kwabhebhezela indebe endodeni kungenamoya uthini sobancane
yashingonawe lele ikhala kwazinyani kaya yashingonawe lele ikhala kwazinyani kaya yashingonama babo ikhala panse plambe kamba notinti zinyawa mchele ngasinda tina kamba notinti zinyama ngengoma mchele ngasinda tina kamba notinti mtuza mchele ngasinda tina.
Ngilethemba liwukholisile umculo wamajaha amabili akuzimnyama waphiwe lusobancane. Kulive Talk lamhlanje lingakhohlwa siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho njalo lokwethula komthetho wePatriotic Act. Ngawokhe isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singekehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.